Dini ndongo phone iwewe hauna care. Dini ndongo text iwewe hauna care. Ndakatadza here kukuda iwe nemoyo wese. Imoswa here kuti ndokuda nemoyo wese. Murudo munoda tirimo tese. Murudo munoda tirimo tese. Une attitude yeah, don't you care. Zvekufuziridza ndichade, kugaro nyengerera ndichade. Dini ndakapinda ine ndauti, mhosva ndeyangu ndine futi. Kuti waindida ndine ndauti, mupfungwa muchina peace of mind. Ndaindisina kunyura, zvisinganirwadze. Mune hondo mupfungwa, andinga zvivanze. Une attitude yeah, don't you care. Ndakatadza here kukuda iwe nemoyo wese. Imhosva here kuti ndokuda nemoyo wese. Murudo munoda tirimo tese. Murudo munoda tirimo tese.